from VOA Africa.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 8 Gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inonyevenyutsa zvikuru mitemo yeCovid-19 kubva paLockdown Level 4 kusvika paLockdown Level 2. Zvitima zveNational Railways of Zimbabwe zvinotarisirwa kutanga kutakura vanhu muHarare nhasi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association rinoti vana vechikoro vapiwe nguva yakakwana yekugadzirira kunyora bvunzo. MuAmerica, dunhu reTexas rinodzika mitemo mitsva inonzi inokozhesera vanhu pakuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakanyevenyutsa zvikuru mitemo yeCovid-19 kubva paNational Lockdown Level 4 kusvika paNational Lockdown Level 2. Vachizivisa nezvedano iri, vaMnangagwa vakati mabhizimisi ave kuvhura kutanga nguva dza8 mangwanani kusvika panguva dza7 manheru, kwozoti mabhawa emumahotera achavhurwa na 8 mangwanani achivharwa na 10 manheru. Mabottle store ava kubvumidzwa kushanda kubva na 10 mangwanani kusvika na 4 masikati, kwozotiwo mamwe mabhawa nema night club acharamba akavharwa. Vakatiwo vanhu vave kubvumidzwa kufamba vachienda kumadhorobha akasiyana-siyana. VaMnangagwa vakati magungano ave kubvumidzwa kuve nevanhu vasingadarike zana, uye pamabasa patange pave kubvumidzwa zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvevashandi vose. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi 10 vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zana rine makumi maviri nevashanu 125 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu nevatatu 4503. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi maviri nezvishanu nemazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 125,796. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana manomwe ane makumi mashanu ane mazana matanhatu ane makumi masere nemumwe 2,750,681. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 1,742,641. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvitima zveNational Railways of Zimbabwe zvanga zvakatarisirwa kutanga kutakura vanhu muHarare nezuro zvinonzi hazvina kuzobudirira kutanga sezvakange zvatarisirwa asi zvinonzi zvave kutarisirwa kutanga nhasi. Izvi zvinotevera urongwa hwakaitwa nehurumende hwekuti zvitima zveNational Railways of Zimbabwe zvishande pamwe chete neZimbabwe United Passenger Company mukutakura veruzhinji mushure mekukundikana kwemakambani yeZupco kutakura vanhu. Chirongwa chekutakurwa kwevanhu nezvitima zveNational Railways of Zimbabwe chakaparurwa neZuro muHarare negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai moyo. Izvi zvinouya zvakare panguva iyo hurumende yakarambidza vemakombi nemamwe mabhazi asiri pasi peZupco kutakura veruzhinji. Mutungamiri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, vanoti sesangano vanotambira danho rakaturwa nehurumende rekuti zvitima zvibatsire kutakura vanhu. Asi vaGoliath vanoti kupindira kwezvitima mukutakurwa kwevanhu hakuzi kuzopedza dambudziko rezvokufamba sezvo iyowo kambani yeNational Railways of Zimbabwe iine matambudziko ayowo akawanda kufanana neZupco. Vanoti rimwe dambudziko nderekuti zvitima izvi zvinosiyira vanhu kure nemisha yavo zvichireva kuti vanozoda zvakare mabhazi ekuti vafambe kubva pazviteshi zvezvitima kuenda kudzimba. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuZupco kana kuNational Railways of Zimbabwe. Chonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaGoliath kuti tinzwe zvizhinji.
Tinofara hedu nekutenda kuti zvitima zvichatanga kufamba nhasi, asi takatarisa pane zvakawanda zviri kuda kuitwa kuona kuti njanji dzagadziriswa nezvimwe zvakadaro zvagadziriswa panyaya dzekutakura vanhu.
Zvii chaizvo zvamuri kuda kuti zvigadziriswe pasati patakurwa vanhu?
Pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa panyaya dzezvitima. Tikatarisana nenyaya dzakatwanda, nyaya yenjanji chaiyo chaiyo yanga yane makore isamitimwe. Kudzimwe nzvimbo njanji iyo inoita kunge iri kuda kutotorwa nemvura nekuti matombo nezvinodzivirira hazvichisipo zvimwe zvacho. Saka pane zvakawanda. Takatarisa nyaya yeradio communication, yemasignal nezvimwe zvinoshandiswa panyaya dzekuti zvitima zvifambe zvakanaka zviri kuda kugadziriswa. Iyo matrok tahambawo nedumatroks acho, asi tiri kuti zvimwe zvacho zvaasarira shure zvakare. Tine zvakawanda zvatiri kutarisira kuti zvichange zvichiwandudzwa.
Sesangano, mune chekuitawo here nekupindira kweNational Railways munyaya yekutakurwa kwevanhu uku?
Takagara taisa chikumbiro icho chikare, tichikumbira kuti National Railways gaibvunze kutakura vanhu. Takati nemafreedom train pakambooma zvinhu akabatsira kutakura vanhu, asi taakutya zvakare kuti mafreedom train iyi nokuasesa kwataiita kuongorora kwataita njanji dzimwe hadzisina kumira zvakanakisisa munzvimbo dzatanga tichimboenda. Takatombotaurwa neNational Railways nemutauriri wayo tichiisa chinyuto nokukumbira kuti dai zvabvira National Railways yambotakura vanhu.
Muri kugutsikana here nekuri kusiyirwa vanhu nezvitima uye mafambiro avanozoita kubva pazviteshi ipapo kuenda kudzimba dzavo?
Vanhu vanogara kure nepavanosiyirwa, saka zvinoda mashato achazenge achivatakura achinovasiya kwavanogara sezvaari kutaura kuti kuchange kune mashato anovatakura. Uyezve isusu tinoda kuti zvitima izvi zvinge zvakachipira vanhu, iwe mode of transport yakachipira vanhu kuti vanhu vese vade kukwira chitima ichi vachinosiyiwa wozotakurwa vachinosiyiwa kwavanoenda. Zvakare tine vamwe vanogara mumahighway, vanhu ivavo vane njodzi yekuti pavanenge vakukurosa yekuti vanogona kunge vachirohwa nedzimwe motikari vachida kumhanyira kunobata mashato aya. Hatizivi kuti izvozvo zvicharongwa sei. Takatarisa mabvuku, vanoburikira mumabvuku zvakawanda zvatiri kutarisa kumisha inogara veruzhinji kuti vanhu vanoburitsirwa kure vozofamba netsoka kana kuti vanozotakura nemashato vachinosiwa kwavanenge vachipirira izvi tinoona ngeso urungu hwakanaka asi chitima ngachichipire vanhu kuti vanhu vange vachichishandise tikurudzire kuti vanhu vanogona kusiya motikari dzavo vachipindawo muchitima mune zvakanaka uyezve takatarisa kuti zvitima izvi hazvizozarise sezviri kuita mabhazi
avo vange vari mutungamiri wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliat vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, rinoti vana vechikoro vanoda kupiwa nguva yakawanda yekugadzirira kunyora bvunzo sezvo vakarasikirwa nenguva yakawandisa pamusoro pecovid-19. ZIMTA inoti hurumende iri kumanikidza varayiridzi kushanda asi isingateereri zvichemo zvavo. Mutungamiri weZIMTA vaRichard Gundani vanoti varayiridzi vanhu vakazvipira mubasa ravo, naizvozvo hurumende inofanirwa kuvaremekedza uye haifanirwi kuita zvokumanikidza varayiridzi pasina kutaurirana. VaGundani vati varayiridzi havafari kugara kumba vana vechikoro vasingadzidzi, vachiti mamiriro akaita zvinhu iko zvino haana kunaka. VaGundani vanoti vanoimba kuti temu ino ichafambira vana vechikoro zvakanaka, asi vachikurudzira hurumende kushanda nekutaurirana nevarayiridzi zvakanaka.
Zvikoro zvakazarurwa. Varayiridzi vatinomirira isusu kuZimbabwe Teachers Association neruzhinji rwavo takaona vachienda kuzvikoro kunozarura. Izvi zvakaitika nenyaya yechudo cheshuviro yakakura chevarayiridzi chekuti dai zvaigona vana ivava vangadi vadzidza vakanyora bvunzo dzavo. Asi maitikiro azvo ndeyekumanikidzira varayiridzi vakamanikidzira. Vanga vasina mari, vakatsvaga-tsvaga mari dzavo dzokuti vange vachienda kubasa. Vakawanda vanodzidzisa nzvimbo dziri kure uye vanodzidzisa mumadhorobha imomuno. Vakapinda panguva yekutambura nguva yakaoma nenyaya yokumanikidzika kuti vawane transport yokunge vaenda, sezvo intercity travel isati yazaruka, sezvo zvakare pasina dzimwe nzira dzokufamba kunze kwemazupo ayo ari kunzi nevarayiridzi vedu vakawanda. Vane dambudziko guru, havasi kukwana uye havasi kukwanisa kuti vange vachienda nenguva. Anenge abudirirawo kuti haakwanise kunge achifamba ozoona iye kuti iyo mari yacho inodiwa inirichajwa nemaUS dollars haisi kuwanika. Izvi zvakaomera murayiridzi. Shungu dzake dzokuti aratidze kuti basa rangu ndinorida dzobva dzamudzosera kumasure. Asi varayiridzi variko kuzvikoro.
Saka chamuri kutiudza apa chii vaGundani?
Izvi zvinoreva izvo kuti vabereki vese, vana vechikoro vese, hurumende nevamwe vese mastakeholders vanofanira kuona kuti murayiridzi munhu ane shungu nebasa rake. Murayiridzi munhu anoshingaira chero zvinhu zvakaoma kuti ange achibatsira kuti vana vange vachibudirira. Chero zvazvo iye murayiridzi wacho akatadza kuti ange achiwana mari yokuti abhadharire vana vavo. Ichi chichemo chatakasvitsa kuhurumende kare nakare chatukuramba tichidzokorodza kuti hurumende ngaichiita chimbi chimbi ibatsire murayiridzi ane rudo rwakadai, ibatsire murayiridzi ane chido chakadai kuti awane mari yake yaanotambira pamwedzi inomukwanira, kuti abatsirwewo kuti vana vake vange vachiwanigwa school fees kana kuti vange vachipiwa mukana wekuti vadzidzewo vasiri kubhadhara school fees. Izvi zvinotibatsira kuti zvikoro zvedu zvirambe zvakavhurika. Honai nguva yakapfuura, panopera lockdown pega pega uye panopera holiday pega pega, tinoita dambudziko rokuti tigare tiri kuzvikoro nenyaya yokuti mari haikwani.
Sevarayiridzi, tarisiro yamunayo kuhurumende ndeipi?
Tinovimba isusu kuti vehurumende vachamhanya-mhanya vakambovimbisa kuti muna September muno kuchaitwa misangano wekutaurirana wemanegotiations weNational Joint Negotiating Council. Zvino ngazvichirega kunonokwa, izvozvi tatononoka tatosara kumasure. Ngazvichiitwa nechimbi chimbi. Chimbi chimbi yakashandiswa kuvhurwa kwezvikoro ive imwe chete chimbi chimbi inoshandiswa pakuti mari dzevaraidzi dzinge dzichigadzirwa.
Avo vange vari mutungamiri wezinta vaRichard Gundani vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tataza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo uye tichienda pamhepo mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema vanoti ivo nebato ravo riri kutonga reUnited Party for National Development vari kutukwa nekushorwa pasocial media neZANU-PF nevatsigiri vayo, izvo vanoti zvinogona kukanganisa kudzidzana kweZimbabwe neZambia. VaHichilema nebato ravo vanoonekwa sevane husahwira nebato rinopikisa reMDC Alliance rinotungamirwa navaNelson Chamisa. Blawayo 24news.com rinoti pane kurwira zvigaro kukuru mubato reZANU-PF mudunhu reMidlands, panguva iyo bato iri riri kusarudza vatungamiri vachafambisa zvinhu mudunhu iri, zvichinzi pari kutsvakwa nzira dzekusarudza vatungamiri vanogona kushanda nava July Moyo, avo vanonzi vave kudozvitora saivo mukuru mukuru mudunhu reMidlands. NewZimbabwe.com rinoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC yakasunga ikasunungura gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vaEzra Chadzamira bayakange vasungira nyaya yehuori. Kwemakore ZAC inopomerwa mhosva yekushaya simba rekuendesa kumatare vakuru vakuru vainenge vasunga. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mwasara sei tokumbira kuti mukumuruko vamutuli vatudzewo petingaende kochinje mari dzedu maofficial rate ya $85 ibanki ripi zvatichinjirawo mari dzedu isusu masivo 7 kuti mari yedu tiinzi mayusa.
Vamwe ZANU-PF vachatibatsira kuisa ex wedu pana Chamisa. Kumasoja nemapurisa tinoti hamena kuti muchasunura rini, ndini muchinja ndiri pamhondoro.
Vakadii paStudio 7 apo ndinivese vanotenenokawande nyai pano vanoda kutaura ndekuti zvakaitiwa kuZambia izvi ndio zvinofanga kuitwa muZimbabwe. Wezi muno muZimbabwe Mnangagwa anongoti Zimbabwe is open for business, yeitogadzira marodhi kuno kuti afani makoronga kunowa kuna kana rodhi inogadzirwa kwedu kumperengwa kuna kana rodhi yekufamba sinovachiti rodhi viri kugadzirwa hakuna rodhi inongoyambogadzika. Vandida kuti zvaitwa kuZambia chingazitiwo muno 2023 munhu wese ngazoiusa x kwete kungoisa x pamwe paunoona kuti pakati makiza ndatenda ndonzisirani kuno kumperengwa.
Muri sei vanhu veStudio 7? Aenda kupindura anonzi Damba uyo ndonzi Farai Pfunye ndipajoza. Chinhu chaanokanganwa kuziva ndechekuti chinonzi MDC ndini President Nelson Chamisa, kwete zvavo zvekuti vazotora harvest house vazodii zvese vazotora muofisi zeMDC vadii. Aizva zvati basa rese chero rikatonzi MDC Alliance yachinjwa zita yakunzi Chidhori. Vanhu vanoteera logo raPresident Nelson Chamisa, ndochinonzi musangano wevanhu President Nelson Chamisa. Havo zvokuzora vachizvinyebera ngavazikura vachizvinyebera, but havana kana chavanowana kana 1 rand. Havana kana munhu wane anovateerera, vana vakuteererana pazvigaro zvavo ikoko bedzi, kwete kuno kumagrassroots ava wane kana vhoti kana imwe. Ngaanyarare ngaasazvipedzera time zvake zvaari kutaura zvina basa.
PaStudio 7 apo vanhu veZimbabwe tazorwadziswa namonzora manji. Uyu ndiye munhu azotirwadzisa kusvika pokupedzisira, munhu anonzi Monzora. Zvaari kupulana izvi zvokudzinga zvevamwe kana vakavhoterwa ka, hawi munhu azonyanya kutirwadzisa manji. Asi zvisinei, Chamisa ramba wakashinga. chanisora mboga shinga zita iro uchiva pa imani wapiji mazita iro zita arisuro nuvota isa kato miranimu bozi ikana tikazato miranimu zimbabu ya shu inga tulamba ichingo tinyuza kuna mwanzo rato cha chimbo enjo ya kukubwa pano kushika pano 2023 hapana cha ununga yon nukuti iwewe unotori project yes anupiru hawa zora tizotu watu wadzisa manj mwanzora watu wadzisa weduwe murzita ile katikuru zire ya wanachamisa wachi nje zita ilo tija ile zita ilo tisa itashuka 2023 tuna kujaira zita please
wabuka sei tinotenda lebasa remoti batile kwa studio hapo tokumbira kuti musite chizife na amezano pie kuti munobara tijepachera kuti hamuzivi kutonga ba hamuzivi kutonga munotora ana madhuku ana mwonzora mechiti kwai mo opposition ana api ana madhuku iwo nana mwonzora ana api hai nao kungodye mare yenyika kakamuri kuita mahara pasine chinobuda mungadai ndiye humwe kufamba mweita ndiye humwe mwechiti mwechitaure naakomana anofudze mwombe musingataure naari je mwombe dzacho saka mwotawo zvinoshandi zvemuri kuita torai kambasha amisa vane vanhu mwotaure nawo kana mwedu wenyika ifambe nyika ienderere mberi kwete kutora ana mwonzora ana madhuku ane vanhu api hai nawo ana api zano pia kumuruka dzepachena kuti hamuzivi kutonga ini ndatenda ndipiwira jehovha South Africa
ndinoti mangwanani akanaka vashamarari vose vestudio 7 nokutendai nenhau dzamunotipa dzisina livre dzakarerekera rambai makadaro samazuva ose ini chikumbiro changu ndechekuti dai mambokudza vebato rinopikisa remdct iro dai rarega kutora zita remdc alliance kuchavasora chii pazita ravo nga vagare nezita ravo hakuna vanhu vanovada vaudze izvozvo kuti hakuna vanhu vanovada vanozviziva vawane kana voti kana imwe chinodikamwa nevanhu apo ndiva Nelson Chamisa ndovanodikamwa nevanhu zvezvitanga zvinani basa izvo changu ndovona changosara pavari chete papa nechekuti vachaba zita raNelson Chamisa voita ivo zviita ivo Nelson Chamisa ndozvangosara yambirai vachamisa vagare vakaviga mabhesi acetifiketi avo apo asabiwa vanogona kubigawo kana anochinjwa kuhome affairs mazita vanosara vasisina zita ndozvangosara zvoga ndozvavanoda kuti vai chinodiwa nevanhu apo tevanelson chamisa ngavavabvudze izvozvo vanelson chamisa ndovanodiwa nevanhu zvimwe zvose zvavari kuita zvekutamba nodo chaiko tinotenda hangu dai mavabvudza zveizvozvo kuti vavasi kudiwa nevanhu tatenda chaizvo ndini baba Craig pano paJoseph.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro gavana wedu nore Texas muAmerica vakasaina bhiri rezvekuvhota rinonzi SB1 vachiti kuvhota kwava kuzoita zvakanaka mudunhu reTexas pamusoro pebhiri iri. Bhiri iri iro rinotsigirwa nevatsigiri vebato reRepublican Party rinogozhesera vanhu vazhinji pakuvhota. Bhiri iri rinorambidza kuvhota munhu ari mumotikari izvo zvange zvichiitwa nevazhinji uye rinorambidzawo kuti pave nenzvimbo dzekuvhotera dzisingavharwi usiku nemasikati. Vasingatsigiri bhiri iri vanoti bhiri iri rinokonzera kuti vanhu vazhinji vatadze kuvhota zvikuru vasiri vechichena. Matunhu eAmerica gumi nemasere anotongwa nemagavhina eRepublican Party ari pakati pekunyora nekudzika mitemo inogozhesera vanhu veAmerica vanoda kuvhota, izvi zviri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu. Wetare zvekodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti vanhu vazhinji havasi kufara pamusoro pebhiri iri kunze kwevatsigiri vebato reRepublican Party. Vanoti masangano mazhinji atozivisa kuti ari kuenda kumatare edzimhosva kunomisa mutemo uyu. VaMasie vanoti mitemo ichabva mubhiri iri ichatanga kushanda mushure memwedzi mitanhatu kana bhiri iri rikasamiswa nematare edzimhosva.
Taona gavhena veTexas vachisaina bhiri mutemo wekuchinja maitirwo achaitwa kuvhota muno muTexas. Bhiri iri varisaina vachitaura kuti ibhiri richaunza yatingati pachirungu integrity pamaelections, vachiti rakanangana nekuda kudzivirira nyaya dzokubira maelections kunyanya hazvo pasina umbowo hwokuti maelections akambobiwa hawo muTexas kana muno muAmerica.
Zvimwe zviri mubhiri iri ndezvipi?
Bhiri iri rinotaura zvinhu zvakawanda stereke richidzivirira zvimwe zvinhu zvarinoti zvingava zvichikanganisa yatingazi integrity yemaelections, kunyanyanyanya zvinhu zvakaita senge kuvhota usiku, yangati overnight voting. Maelections mutemo uyu unotaura kuti mavoting station achave achivharwa na 7 o'clock zvichireva kuti hapachisina kuvhota after work, yatingati kana mavapedza basa. Chimwe chikutaura futi mutemo ndechekuti hapachisina inganzi drive through voting, iyo yaive ichiita kuti pasanyanye kuita mitsetse yakawanda vanhu vachinovhota, vanhu vaingovhotera vari mota dzavo vachingosiyawo maballot papers avo vachivhota vachingoenda. Mutemo uyu uri kuunza futi atingati mapenalties kune vanova vachifungidzirwa kuti vari kubira maelections, tichiti pachirungu iri kucreata new election penalties for vanenge vachivhotesa. Mutemo zvakare uyu uri kutaura uchiti uchaprotecta andinganzi mapartisan poll watchers, avo vanenge vakamirira mabato avo vanenge vachionawo maelections kuti ari kufamba sei. Uri kuwedzera masimba kune vanhu ivavo kuti vakwanisewo kuva vachiongorora maitirwo anenge achiita maelections muzuva racho remaelections. Mutemo uri kuinzawo zvekare yatingati new requirement yokuti pamamailin ballots, pamamailin voting, munhu anofanira kuprodusa pakurequesta mamailin ballots anofanira kuprodusa yatingati ID. So mutemo wanga uripo wanga usingati munhu anofanira kuprodusa ID, but uyu munyuwani wavo muTexas munomu uri kutaridza kuti vari kuti munhu achave achiprodusa ID kana achirequesta maballots anonzi mamailin ballots. Uri kuinza zvekare mutemo wokusunga avo vanhu vangave vachida kubatsira vanhu kuti vanovhota. Kudhara taiona kuti papa nemasangano kana maindividuals aibatsira vanhu kuti vawane atingati mamailin ballots vasina kumakumbira. Saka iko zvino mutemo uyu uri kutaura kuti ichava mhosva yekutumira vanhu maballot papers yayo pamutemo munyuwani, ende ichava yatingati felon. Paiswa futi anonzi manew rules ekubatsira avo vanenge vachida kubatsirwa musi wekuvhota. So muchidembo tingati ndo manew rules aripo, mutemo munyuwani uripo waiswa nava Greg Abbott wekuTexas.
Avo vange vari gweta rezvekodzero dzevanhu vanoshanda vari muTexas vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas kwikare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mitemo yeCovid-19 inonyevenyuswa zvikuru kubva palockdown level 4 kusvika palockdown level 2. Zvitima zveNational Railways of Zimbabwe zvinotarisirwa kutanga kutakura vanhu muHarare nhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association rinoti vana vechikoro vapihwe nguva yakakwana yekugadzirira kunyora bvunzo. muAmerica, dunhu reTexas ridonzeka mitemo mitsva inonzi inokoshesera vanhu muAmerica pakuvhota. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.